vagoti vakasangana nesuswe masangano anomirira vashandi vaine chinangwa chokuti ratidza iwo kudambudziko rinoita kuti pasava nenhaurirano pakati pevashandi nehurumende harisi kubva kudivi rehurumende asi kuti kudivi revashandi vakabudisa mwadhi mbiri imwe yakabva kusangano guru rinomirira vadzidzisi veZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA neimwe tsambazve yavaiti yakabva kuapex council vakanyora tsamba iyi vaizviti apex council vaiti ivo havasi kufara nokuti vadzatsunga vanova ndo vari kutaura pano ndo vari kukozera nyonganyonga yanga iri tsamba yaituka zvikuru vadzatsunga nokuti vainzi ndo vakaisa malist avo musoro wavo vasina kana wavataura naye uye ndo vari kudzosera sure zvirongwa zvokuti pave nenhaurirano saka ndo mafambiro akaita nyaya iyi.
Mwedzi wapera makamboendesa mazita evanhu vapfumbamwe vainzi vachanga vachimirira vashandi kunhaurirano. Chii chashanduka chaakuita kuti minista vade mamwe mazita zvakare?
Dambudziko riripo nderokuti masangano anomirira vashandi vehurumende akawanda. Listi yakaendiswa hongu pane nhaurirano yanga yamboitwa asi pakazobuda dzimwe pfungwa mushure mokunge tabva musangano kubva kune mamwe masangano akasiyiwa pamalisti iwawo ndo vakazoita pfungwa yekuti aiwa imi sachepesoni hamungagoni kuindisa mazita anotisiyavo nokuti tinomiriravo chi vanhu vedu.